tinofara isu kuti nenguva doko doko yatakawana iyoyo kubva paextraordinary congress yedu yatakaita musi wa 21 April gore rino takakwanisa kuwana macandidates mumaprovince ose nyika ino ari gumi 10 provinces dzezimbabwe tikawana macandidates anokumirayo anopfuura iwo tingangobizana negumi kana muchirungu 110 plus or minus 110 national assembly candidates tichionazve macandidates atinawo elocal government akawanda zvikuru asati tapedza hedu kuengedza kuti tione tivangani asi toona kuti vangangotosvika kana churu nemanhamba atiri kuwana hatiri kuverengedza tichiunganidza tichionazve kuti takashilda macandidates futi anonzi maprovincial council aya nyika yose saka tinohwa kufara chaizvo kuti muno muguta reHarare Harare province munoziva kuti Harare province inobatanidza maconstituency eHarare nechitungwiza anokwana iwo kuita makumi maviri nemapfumbamwe 29 isu takakwanisa kuwana makumi maviri nemasere 28
vanhu vebato venyu vari kukwidza vanenge vakawanda chaizvo mari yacho iri kufamba sei muri kureza mari sei
zvetiri kutongoita macandidates vanotongoita mudeme mudeme nokuti sokuziva kwenyu bato redu harina mari saka tinoda kutenda chaizvo macandidates vedu kuti vari kuita anonzi muchirungu yasacrifice inotyisa vazhinji vacho vakatotsvaga mari dzavo vamwe vachibatsirawo vanenge vasina mari vaya vanenge vanoti wanewo kupfuura vamwe vachibatsirana kudaro kuti vabhadhare manomination fees izvo zvakatitaridza izvi kuti vanhu vane chido nomusangano vanomuda vanoona gwara ratiri kutora ndo gwara rakanaka
ko varipo vamwe vanoti bato renyu rinoita yainonzi spoiler kungokanganisa vamwe musingakwanisi kuhwina munoti chii kwavari
mipengozve kana riti spoiler anozviti vanoreva chii ino nyika yedu yechipikirwa yezimbabwe ine inonzi multi party democracy kune mapato akawanda ezvematongerwo enyika munhu woga woga mwana wezimbabwe ane kodzero kutsigira bato raanoda raanofarira pamwoyo pake hazvimanikidzwi saka vaya vanoti tiri kuita maspoila kumborotomokazve vanorotomoka havashayikwi nhengera mba misha dzinowanika zvino hatingapedzi nguva yedu nevanhu nemhengera mba nemipengo isu tinoramba tichiti bhora mberi
munhu ngati muri kugutsikana here nebasa riri kuitwa nezeki
chichemo chatinacho chikuru inyaya yevoters flow nokuti voters flow tichitaura kudai so nhasi yai mangwanani ndatomboedzawo kuti tinowana tatitaingangonzi muchirungu yaelectronic copy yevoters flow pari zvino handizivio kune mamwe mapato asi tongonzwa vachema chema kudaro kuti vari kushayiwavo voters flow asi vezvanhu havasi kuchema chema zvitaridza kuti tava nayo sokuona kwangu voters flow inotibatsira pakuti ndoyokuti unonatsoziva chero pakuzokambeina inonzi campaign strategy unenge wakuziva ka kuti polling station iyi yakarejesta vanhu vangani iyo vanhu vangani woonazve kuti manumbers acheiwawo kana maakuronga nyaya dzestrategy yekukambena munova muchikambena sei nokuti obviously mune muchida kupatikawo kuti pampolling station aya ana vanhu vakati wandei ndo mune muchidawo kuti munge muchionawo kuti mamarongera kuti mumaximize mavhote enyu